This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 1, 2015.
Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Dare repamusoro-soro rinorasa nyaya yekupikisa kudzingwa muparamende kwakaitwa vaDidmus Mutasana vatemba muliswa.
Mumiriri weFrance muZimbabwe okurudzira hurumende kuti itsvage kune mukuru weOccupy Africa Unity Square vaitaidza mara avakapambwa masvondo matatu apfuura.
Nyanzvi dzokurukura zvingadzidzwe neZimbabwe zvichitevera sarudzo dzakaitwa kuNigeria.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi, chiuya kwamuri chibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusoro-soro reConstitutional Court nhasi rarasa chikumbiro chevaimbova gurukota runoona nezvinoitika muhofisi yemutungamiri wenyika vaDidmus Mutasa pamwe nevaimbova mumiriri weHurungwe West mudare reparamende vatemba muliswa chekuti mutongo wakaturwa nemutauriri wedare reparamende wekuvadzinga muparamende usende kweparutivi. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Gweta revaviri ava vaLove More Maduku vaudza dare kuti kudzingwa kwavakaitwa kwakanga kuri kunze kwemutemo sezvo vamutasana vamuliswa vasina kupiwa mukana wekutaura divi ravo nemutauriri weparamende vaJacob Mudenda mushure mekunge vamudenda vatambira tsamba kubva kumunyorano unoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF vaIgnatius Chombo yekuti vaviri ava vadzingwe muparamende. Asi rimwe remagweta vamudenda vaSimplicius Chihambakwe vaudza dare kuti ZANU PF yaizorasikirwa zvikuru kana vaviri ava vakabvumidzwa kudzoka muparamende sezvo vasisiri nhengo dzebato iri. Asi mukuru wevatongi munyika vaGodfrey Chidyausiku vaudza dare kuti vatongi vese vanga vachinzwa nyaya iyi nhasi vaona zvakakodzera kuti varase chikumbiro chavamutasana vamuliswa vachiti vachazotura zvikonzero zvavo zvizere munguva yavasina kutara. Zvichakadai vamadhuku vati vanotambira mutongo waturwa nedare kunyange usina kuuya wakarerekera kudivi ravo.
Tinotambira zvataurwa nedare. Dare ndiro rinotonga nyaya kuti zvamutaura zvinoita here kana kuti hazvisi kuita. Saka taita sekutaura kwatanga tichiita asi koti haina kuwirana nesu. Ndopaperera nyaya. Saka tinotambira zvataurwa nedare.
Vachihambakwe vanoti vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare uyu.
Zvaitika nhasi ndo zvatatichingotarisiravo nokuda kwokuti speaker haana kana chaakamboita chakakanganisa mutemo. Hapana chaakaita chisina kuobserva kutevedzera constitution. Naizvozvo dare ratonga namatongere angafanwa kungeitwa nokuti speaker vakatevedzera mutemo.
Vamutasana vamuliswa vakadzingwa muparamende mushure mekudzingwa kwavakaitwa muzanu PF vachipomerwa mhosva yekusvibisa zita rebato iri zvichitevera makakatanwa akanga ari muzanu PF pamberi pekongresi yebato iri yakaitwa gore rapera. Zanu PF iri kupomerawo vamutasa mhosva yekuronga zvekupidigura mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vachishanda pamwe chete nevaimbo vamutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru avo vari kuramba mhosva iyi. Zvichakadai vamugabe vakazivisa kuti sarudzo dzekutsvaga vamiriri vatsva vanomirira Headlands neHurungwe West muparamende dzichaitwa musi wa10 Chikumi. Musi uyu ndiwo uchaitwawo sarudzo dzekutsvaga vachamirira munzvimbo dzanga dzichimirirwa nenhengo dzeMDC Renewal Team idzo dzakadzingwawo muparamende zvichitevera chikumbiro chakasvitswa kuna vamudhenda neMDC inotungamirirwa navamogen tsvangirai. Asi nhengo dzeMDC Renewal Team idzi dzakakwidzawo nyaya yadzo kumatare uye nyaya iyi yakata rinotarisirwa kunzwikwa neconstitutional court musi wa14 kubvumbi. Zvichakadai, rimwe gweta remuHarare iro rinoshanda nesangano reresearch and advocacy unit vaDerek Matsak vakaburitsa gwaro rinoti sarudzo dzechipiri idzi dziri kuitwa zviri kunze kwemurau, sezvo dzimwe dzesarudzo idzi dzichiitwa kwadarika mazuva makumi mapfumbamwe adarika pasina anomirira nzvimbo idzi ayo akatarwa mubumbiro remitemo. VaMatsak vanoti mitemo inobata mafambisirwo esarudzo haisati yavaipiwo zvakare, sezvo mitemo yesarudzo isati yananganiswa nebumbiro idzva remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano reAmnesty International rinoti wandu wevanhu vari kutongerwa rufu pasi rose wakakwira mugore rapera, Zimbabwe ichitongera rufu vanhu gumi. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi kumahofisi avo muHarare, mukuru weAmnesty International muZimbabwe vaCousin Zilala vati sangano ravo rinoshushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vakatongerwa rufu gore rapera zvichienzaniswa nevakatongerwa rufu muna 2013. VaZilala vati ongororo yakaitwa pasi rose inoratidza kuti vanhu vanosvika zviuru zviviri nemazana mana nemakumi matanhatu nevatanhatu vakatongerwa rufu gore rapera zvichienzaniswa nevanhu chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevashanu vakatongerwa rufu muna 2013.
Zviri kuratidzika ndezvekuti kuri kuwedzerwa kana kuti mitongo inoichekuita nezvedeath sentence iri kuwanda pasi rese. Tikatarisa muna 2014 kwakaita vanhu vanosvika kuma 2466 vakatongerwa rufu pasi rose, but muna 2013 vanga vari 1925.
VaZilala vati huwandu hwevanhu vakatongerwa rufu hwakakwira nekuda kwevanhu vakaurayiwa panguva imwe chete munyika dzeEgypt neNigeria uko kuri kurwiswa nevari kupandukira dzihurumende. VaZilala vanoti kunyange hurumende dzichiti kutongera rufu kunodzivirira kuparwa kwemhosva dzakaita seugandanga nedzezvinodhaka, ongororo yakaitwa yakaratidza kuti kutongera rufu hakudzivise kuparwa kwemhosva.
Hurumende dziri kuramba dzakaisa mutemo uyu vachiti ndiwo mutemo unobvisa mhosva dzakaita, unoita kuti mhosva dzakaita seterrorism, mhosva dzakaita semaarmed conflicts atiri kuona akaita sana Boko Haram asaitika. Saka vanoti mutongo uyu wedeath penalty uchabatsira kureduce. Asi ukatikacherekedza kuwanda kuri kuita vanhu vari kupiwa mutongo uyu kunoratidza kuti mutemo hausi kushanda, hausi kureduce mhosva.
Gwaro raparurwa nhasi rinoratidza kuti Zimbabwe yakatongera vanhu gumi chete rufu mugore ra2014 kudarika America iyo yakauraya vanhu makumi matatu nevashanu vakange vatongerwa rufu. Asi VaZilala vati kunyange hazvo vanhu vakawanda vakatongerwa rufu, vanhu vashoma ndivo vakaurayiwa. Zimbabwe iyo ine vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu vakatongerwa rufu yakapedzisira kuuraya vakatongerwa rufu mugore ra2005. Dzimwe nyika dzine nhoroondo yekutongera vanhu rufu nekuvauraya dzinosanganisira America, China, Iran, Iraq pamwe neSaudi Arabia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Arthur Chiguriwa. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Mumiriri weFrance muZimbabwe Valorant de la Hue vanoti kunyange kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe kwave nani, kupambwa kwemukuru weOccupy Africa Unity Square vaitaidza mara chinhu chakashata. Vakomekedza hurumende yeZimbabwe kuita zvose zvainogona kutsvaga nekusunungura vadzamara. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 pakuparurwa kwekambani yekuFrance yeMotul muZimbabwe neZuro Maneru, vaDelaus vakati hurumende inofanira kuchengetedza vanhu vese sezvinodiwa nebumbiro remutemo.
This of course is a very unwelcome event. I express all my solidarity with the family and the friends of Itai.
Zvakaitika zvakashata. Panguva ino isu tinomira nemhuri neshamwari dzaItai. Tinoti Itai ngaatsvakwe, ngaasunungurwe, aende kumba kwake anogara nemhuri neshamwari dzake achiita basa rake.
vakati vadzamara vanofanira kusunungurwa voenderera mberi nebasa ravo pamwe nekuriritira mhuri yavo kunyange hazvo vanorwira kodzero dzevanhu vakamboratidzira uye dare repamusoro rakati hurumende inofanira kutsvaga vadzamara kusvika pari zvino havasati vawanikwa vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano revechidiki reyouth of zimbabwe for transparency and progress vadhani mochuma vanoti havasi kufara nekuti hurumende haisi kuratidza hanya nenyaya yekupambwa kwavadzamara
action yecivil society zvangu ndingati vari kuzama zama kuti vakwanise kuwana vaitai dzamara asi government ndiyo isiri kuisa action or effort yokuti inge ichivawana sechitsidzo chainacho mubumbiro mutemo kuti inofanira kunge ichigarantiwa security dzavanhu vari munyika muno mezimbabwe
vadzamara vakapambwa mumusha weglenview 7 muharare masvondo matatu apfuura nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori ndakamirira studio 7 muharare ndini Ivan Chifera
tichiri panyaya yemiriri wefrance muzimbabwe valorent de la hue vanoti wezimbabwe inofanirwa kugadzirisa mitemo yezveupfumi kuitira kuti ikwezve nyika dzekunze
vadelahouse vati makambani ekunze akawanda anogona kutanga mabhizimisi munyika kana zimbabwe ikajekesa mutemo wayo wekupa masimba eupfumi kuvatema vemuno vanoti kubva kutanga kwegore rino pane makambani matatu ekunyika kwavo akatanga mabhizimisi muno uye mamwe makambani ekufrance akawanda ari kutarisirwawo kutanga mabhizimisi muzimbabwe munguva pfupi inotevera kunze kwemotu pane makambani ekufrance lima green nebheru veritas akavhura mabhizimisi muno mune imwewo nyaya rimwe sangano rinorwira kuti vanhu vemuzimbabwe vapiwe simba munyaya dzeupfumi repan african development foundation nhasi rati harisi kufara nemitengo yefodya mwaka uno sachigaro wesangano iri vaignatius pamire vati kuderera kwemutengo wefodya kuri kukonzerwa nemakambani anobatsira vari mukurima fodya kana kuti contract farming vatiwo makambani mazhinji anotenga fodya ndeyavarungu vakatorerwa minda uye ndosaka vachitenga fodya nemitengo iri pasi kumisika yeveruzhinji
ava vakatorerwa mapras vanova ndivo mashareholder oro vanomirira makambani ekunze kwenyika anotenga fodya yedu avo vachiri kutsutsumwa nekuti takatorerwa minda
vati nekuda kwaizvozvo vave kuda kuti hurumende ideredze uwandu hwemakambani anobatsira varimi kuitira kuti mutengi wefodya ikwire kumusika yeveruzhinji hatina kukwanisa kutaura nemukuru wesangano rehurumende rinoona nezvekutengeswa kwefodya vaandrew matibiri kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi ndakamirira studio 7 muharare ndini Ivan Chifera
Sangano reInternational Trade Center kana kuti ITC rinoti zvinhu zviri kutengeswa neZimbabwe kuEuropean Union zvawedzera kusvika pamamiriyoni zana nemakumi mashanu nematatu emadhora kubva pamamiriyoni makumi matatu muna 2013. ITC inounza pamwe chete World Trade Organization neUnited Nations. Kutengeswa kwemangoda kumusika weAntwerp Diamond kuBelgium ndiko kwakaunza mari yakawandisa muZimbabwe. Zvimwe zvakatengeswa neZimbabwe zvinhu zvakaita semunyu, matehwe, simendi nezvimwe zvicherwa. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe inofanira kukwenenzvera zvinhu zvainotengesa kunze kwete kungotengesa zvicherwa zvisina kugadzirwa. Gore rapera Zimbabwe yakatengesa zvinhu zvinopfuura mabhiriyoni mashanu ndinodzokora zvakare gore rapera Zimbabwe yakatenga zvinhu zvinopfuura mabhiriyoni mashanu nemazana masere emadhora asi iyo ichitengesa zvinosvika mabhiriyoni maviri nemazana mapfumbamwe emadhora chete. Makambani emunyika ari kutatarika kugadzirisa zvinhu zvichikonzerwa nekushayikwa kwemagetsi, mvura nemari yekunze. Mukuzeya nyaya yekudyidzana kweZimbabwe neEU, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara kuti tinzwe maonero avo.
Hazvingi zviri kunyanya kukonzerwa nekuti Zimbabwe yange ichiwanawo concession kubva kuEU, nekuti munoziva Zimbabwe iparti yeAfrica Caribbean Pacific countries inopiwa incentives yekunge vachiexporta kuEU. Saka izvi zvaita kuti zvinhu zvatiri kutengesa kuEU zvinge zvichikwira zvakanyanya munguva iri kutaurwa neripoti iyi. Uyewo zvakare makaona rimwe dambudziko riri kuitika nderekuti maimpote ari kukwira zvakanyanyisisa saka tada kukwira kunoita maexport edu saka zviri kuda kuti nyika yedu irambe iri mu deficit in terms of maimport anenge akawandisisa kupfuura maexport ndochinewo zvakare chimwewo chechitatu ndechekuti makaona zvatiri kuexporta kueu atingati maraw commodities anenge asina kupediswa anenge asina kuprocessa saka dai tatiri kukwanisa kuprocessa macommodities atiri kuexporta mazhinji acho asina kuprocessa zvaita kuti even mari yatinowana maexport proces inge ikwirirewo
asi kudyidzana kwaakuita Zimbabwe neeu uku kungabatsira here kuti maindastry emuzimbabwe atangewo kushanda zvakanaka semaonerenyu
kunogona kubatsira but zvinji zvinofanira kunge zvichiitwa zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende yedu zvinofanira kunge zvichiitwa nesemazimbabwe enu nekuti nyaya yedevelopment haigoni kunge ichiitwa kana ichisubcontractwa nemuchirungu kune mainternational partner makaona nyika dzakabudirira dziri kubudirira mazuva ano nyika dzekuasia wana China wana India wana Singapore wana South Korea inyika dzakabudirira number one through kudevelopa productive based manufacturing sector yenyika idzodzo nemagovernment policies aisupporta maindustry iyayo atingati pachirungu maexport oriented industries
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vaprosper chitambara vari parunare muharare
makateerera kunhefenyuro yenyu yestudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindaneti rinoti www.voashona.com zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com
musakanganwawo kuti munokwanisa kutibata pa99am pa4930 kana pa12080 ne15455 kHz pashortwave
hurumende iri kukurudzirwa kuti iumbe waro wekuti ikwanise kubata mari dzinobva kuzvarwa zvenyika zviri kunze kwenyika kuburikidza nekuisa boka revari kunze kwenyika pasi pebazi rimwe chete kwete zviri kuitika pari zvino zvekuti mapazi anodarika mashanu anofunga kuti vari kunze vari pasi pavo kurudziro iyi inouya zvichitevera kurudziro yemutungamiri wenyika varobert mugabe mukutanga kwesvondo rino vari kuethiopia yekuti vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vanofanira kuti vange vachibatsirawo mukuvaka nyika kuburikidza nekutumira mari kumusha pamwe nekuita zvirongwa zvebudiriro
vamugabe vakapa muenzaniso wenyika yeethiopia iyo vakati yakwanisa kuita zvivakwa zvakawanda pamwe nebudiriro nekuda kwezvizvarwa zvayo zvakawanda zviri kunze kwenyika asi zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvinoti zvinosvibiswa mwoyo nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika zvematongerwo enyika pamwe nekusajekeswa kwemimwe mitemo yenyika vamwe vanotumira mari kumusha vanoti havashandise mabhanga zvakanyanya nekushayiwa uchivimbo navo zvizvarwa zvenyika zviri kunze zvinonzi gore rapera zvakatumira mari inosvika $840 million iyo inonzi yakabatsira zvikuru munyika sezvo nyika iri kunetsekana kuwana mari mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachitaura vakazvimirira vamasimba kuchera pamwe nenhengo yezano pf vanik mangwana tatanga nekubvunza vamangwana kuti vanoona sei nezvekurudziro yavamugabe iyi
purezidendi kurudziro yavo yakanaka zvikuru ende ndo ine mongo wenyaya dambudziko riripo ndofunga muchashamisika zvikuru kuti ndindi kutaura ndichidaro dambudziko riripo guru riri kubva kugovernment of zimbabwe not kubva mudiaspora government of zimbabwe haina kuita one portal of call kana tingati haina kuita kamuzinda kamwe chete kanobatanidza zvinhu zvemudiaspora whether investment kana kuti ipolisi kana kuti urongwa hwese kuti zvinoitwa sei saka munoona kuti nyaya dzevanhu vemudiaspora dzakadimburwa dimburwa 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 saka nokudaro dzinobatwa ineyatingati nyonga nyonga nokuti munoona kuti Ministry of Higher Education inoda kupinda mazviri ichifunga kuti munhu wese ari mudiaspora student. Then munozoona Ministry of Tourism iri kudawo chikamu mune zvamadiasporans. And munozoona kuti Ministry of Finance mukaterera budget ichitaurwa navachina basa nezvimwe zvakadaro, munoona kuti vari kudawo kuchini chokuita nazvo, Reserve Bank ine zvokuita nazvo. Zvinoreva kuti inyonga-nyonga akawanda maministry, I think tikamavera ngamutosvika kusete. Nekuda kwekuti hatina one ministry kana kuti one desk kana kuti department rino-coordinate policy yediaspora, munoona kuti hakuna gwara ratinoziva kuti diaspora inofanira kuinvesta so, diaspora inokwanisa kucontributa to the economy so, kana kuti inongori nyonga-nyonga yekuti munomwe atumira mari mai vake mari atumira.
Vakuchera, munotii nekurudziro yavamugabe pamwe nemashoko ari kutaurwa navamangwana?
Kurudziro inenge yakanaka kuti chete tikada kuti tarisei pane zvinhu zviviri zvitatu zvatinoona zvaida kuti zvinge zvichikwanisa kutwasanudza. Zvimwe zvacho ndo zvataurwa navamangwana kuti hatina hwaro hwekuti ivo vanhu vari kunze kwenyika tinoitawo kuti mari dzavo dziuye nenzira ipi. Asi tikatarisawo tichaona kuti kutumira mari kunyika dzakaita seZimbabwe kunodhurawo zvekuti hurumende yeZimbabwe dai kuri kuti yanga ine hwaro huya hwanga huchataurwa navamangwana, vaizokwanisa kuti vakwanise kushanda nemabhanga nevamwewo vanhu vakadaro kuti kutumira mari kunge kukachipa. Pane ripoti yakaburitswa neInnovation Overseas Development Institute muna 2014 yaitaura kuti vakangotarirawo zvavo, vanoona kuti muAfrica munomu kutumira mari unokwanisa kuchajwa kana kusvika pa12% kutumira mari kubva kune dzimwe nyika uchidzosa kuno kuAfrica. Zvichienzaniswa netingati 7.8% kana kuri kune dzimwe nzvimbo. Uyezve nyaya yekushaya vimbo nemamiriro akaita upfumi hwenyika zvaita kuti vanhu vasange vane maakaunti ekubhengi.
Vamangwana, pane vamwe vari kuti ko iyo kurudziro yavamugabe yabva papi chaipo, chii chaita kuti vastrese point iyoyo?
Vaiadresa madiasporans, so muchirungu tinoti it was just being topical in the sense yekuti vanga vari kutoadresa madiasporans. Then kozouya kuti sekutaura kwatamboita pokutanga, mabudget matatu apera ese aitaura nyaya yeanonzi madiasporan remittance kuti anokontributa zvakadii kuikonomi yeZimbabwe. Ende munowana kuti ministry inotoinda padhuze kucontributa kuikonomi kudarika madiasporans, ii Ministry of Tourism chete. Otherwise madiasporans ndo vanokontributa kupfuura zvimwe zvese.
Vakuchera, pane vamwewo vari kuti hurumende yeZimbabwe ngaivabatewo ivo nenzira dzakanaka vachipa zvikonzero zvakafanana nekurambidzwa kuvhota vari kunze kwenyika. Nevamwe vanotiwo hapana kujeka panyaya yedual citizenship apa, ndezvimwe zvikonzero zvinonziwo nevamwe, dai Zimbabwe ikagadzirisa kana kujekesa vanhu vanosununguka kutumira mari kumusha. Munoti
tikapedu tasara panyaya yedual citizenship ndete kunanganidzwa kwemutemo wemuno munyika nebumbiro idzva ndozva sasi nyaya yedual citizenship ndofunga inyaya inenge yakatwasanudzwa mubumbiro remutemo. Asi zvakakoshawo kuti tinge tisingatarisi diaspora sevanhu chete vanokwanisa kutitumira mari kana kutipa mari, asi vari vanhu vatinokwanisa kushanda navo mune zvimwewo zvirongwa zvatinenge da kuita zvakafanana neizvozvo zvekuti panguva yesarudzo zvakakosha kuti tiwane nzira yekuti ivo vanhu vari kunze kwenyika vange vachikwanisawo kutaurawo zvavanofunga panyaya dzekuti sarudzo dzinofamba sei.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachitaura vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZANU PF vaNick Mangwana vari parunare kuLondon.
Zvichakadaro, nyanzvi mune zvematungirwo enyika dzinoti kubvuma kwevaimbova mutungamiri weNigeria vaGoodluck Jonathan Nezuro kuti vakakundwa musarudzo navaMuhammadu Buhari chidzidzo chakanaka chinofanira kutevedzerwa nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica. VaJonathan vakabvuma kusiya chigaro chavo uye vakashuvira vaBuhari nebato ravo raipikisa rombo rakanaka mushure mesarudzo dzakaitwa nemugovera nesvondo. Nhasi vaBuhari vatendawo vaJonathan nekubvuma kutambira zvakabuda musarudzo uye kubva pachigaro murunyararo. VaBuhari pachavo vakamboita mutungamiri wenyika iyi asi vakange vabvuta matomu nechisimba vari muchiuto. Mutungamiri weZimbabwe vaRobert Mugabe vakataura kakawanda kuti havazobvuma kutambira zvinobuda musarudzo kana vakakundwa navamogenzvangirai. nyanzvi inongorora zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paHuddersfield University Vankululeko Sibanda vaudza mutungamiri mukomo weStudio 7 kuti vatungamiri vakaita savamugabe vanofanira kudzidza kune zvakaitwa navaJonathan.
Nyika yedu yemuAfrica inofara zvikuru sana kuti zviri kuitika uye zviri kuramba zvichiratidza kuti aiwa nyaya dzesarudzo idzi hadzisi nyaya dzakaipa and vatungamiri vakawanda vaakuti aiwa isusu kana tisina kusarudzwa nevanhu tava kubuda vava kuda kutevedzera nyaya dzedhemokrasi. Ndofunga kuti inyaya inofadza zvikuru kuti izvi zviri kuramba zvichienderera mberi uye nyika dzakawanda dzemuAfrica dziri kuramba dzichibata danho irori. Asi kana tichitarisa munyaya yeZimbabwe ndinofunga kuti tichine mutambo mukuru nenyaya yekuti kavanotungamira izvezvi havasi kufunga kuti aiwa kana tikatorawo chinhano ichocho tinenge tichigadziridza zvinhu vanofunga kuti aiwa ivo vanenge vazvipinzawo munguva yakaoma. Saka ndinofunga kuti vacharamba ivo vachisunda sezva tiri kuona izvezvi vachida kunyatsosimbisa nyaya yekutonga nemasimba. Asi ndinofunga kuti zvatinodzidza zvikuru sana ndezvekuti kana kuri kuti nyika yemuZimbabwe yazogona kubvisa varipo izvezvi ndinofunga vachatevera vanenge vapinda panguva yekuti havachagona kuramba vachiita kuda kutonga vanhu nemasimba.
Tinoziva kuti vaBuhari munhu akambotungamira nyika yeNigeria uye vachiita zvehumbimbi ndoga. Tingaona here vachidzokera kumaitiro avo?
Vataura ivo makusena yanhasi kuti aiwa ivo vari kufunga kuti panguva yavakabva kutonga vachishandisa izvehumbimbidoga izvi vadzidza zvinhu zvakawandisa zvakanaka zvinoenderana nezvematengero enyika atinoti iwe dhemokrasi. Saka ndofunga kuti izvozvo zvinenge zviri zvinhu zvinoda kuti zvitifadze zvikurusa. Asi inini zvandinonyatsotarisisa kana ndichiniongorora ndinofunga kuti zvichaita kuti vasadzokere kumashure inyaya yekuti havasi mutungamiri wekutanga wemunigeria akamboita military dictatorship. Vaolusegun Obasanjo vakaamboitawo izvozvo asi vakazosarudza kuti aiwa ngatichiitai zvematongerwo enyika nenzira yakanaka yedhemokrasi.
Vankululeko Sibanda vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanga vachitaura vari parunare natungamiri mukomo weStudio 7 vari kuEngland.
Mhuri yemufi aimboshandira ZBC amai Susan Muroiwa inoti iri kukumbira vane tsiye nyoro kuti vaibatsire mukuunganidza mari yekuti mutumbi wemufi unoigwa kumusha. Amai Muroiwa vakashaya svondo rapera kuGeorgia kuno kuAmerica. Mwanasikana wemufi Chioneso Mpofu audza Gibbs Dube weStudio 7 kuti vanoda kubatsira vanogona kushandisa website inoti youcaring.com kana kuti gofundme.com.
Mari yachona izvezvi haisati nyatsobuda yakati because ndakapa vanhu varikundiitira fundraising maupdates emari dzakadhipositwa machecks nemari dzakadhipositwa cash maaccount mangu nemari dzakaunzwa kuno kune vanhu vakazomboya kuzoita memorial. Total yachona nepamaonline fundraising is coming to about 4,000 something as of Sunday actually, which is about 7,000 short of goal redu. And my tickets achona ndakutarisa zvinezvi pacomputa since taupinda paEaster akwira ndikaenda ndega paonline Delta nezvi ndakakola vakanditi the cheapest savanaro was 3,000 because of the holiday. Emirates ananga ndaona it's 1,500 asi manje Emirates inoneta because ndozosvika kumba 2 days after mai vasvika mile of emuDubai and nenyaya yestress kumba kuti vanhu vamira kwenguva yakareba handi futi vanhu vangambozokwanisa kundimirira ndikatowana mai vatochengetwa.
Saka kune zvinhu wauta kutaura nevanhu nenyaya yako iyi?
Ndodangokumbira kuti vanhu please vandibatsirewo. Munoziva $5 $2 year and day inobatsira, inobuild up kusvika kundibatsirawo nekuti ndirangoti hangu hakusi kuti ndiri munhu wekuti ndiri kungokumbira kutsvaga rubatsiro for the sake kutsvaga rubatsiro. It's because ndandisiri kusenza for past 4 months ndaenda kumusha kuna mai pandakadzoka ndakasvika ndangosenza 5 days 3 days ne 2 days the ordinary day ndinonavatora basa nyowani. Saka nhasi ndatombotambira futi ipapo. Saka ndotongokumbirawo please kuti mukakwanisa kundibatsirawo ndingoperekedza mai ndinovachengeta. Ndizvandiri kumirwa ndokunyakumbirisa hangu.
Muzvare Chioneso Mpofu vachitaura naGibbs Dube weStudio 7 vari muGeorgia muno muAmerica.
Vateereri, musakanganwi kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zvinoreva kusakwikwidza mumabai elections kuri kuitwa ne mapato AMDC mudunhu reBulawayo.
Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri nichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiya mina Jonga na Chris Kandemiri.